mutongi wedare, valanzini nguve, vatura mutongi wekuti chingono hako zire kutongo achibva kumba kwake, sezvo vati pane umbo wakawanda unoratidza kuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, vanguve, vati zviri pachena kuburikidza neumbo wakasvitswa kudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, kuti mwana anonzi akarohwa nemupurisa nemboma muHarare mupenyu, saka nokudaro, mashoko anonzi akaburitswa nachingono ndeemanyepo, vanguve, vati chingono ane dzimwe nyaya mbiri dzichiri mumatare, saka nokudaro vati munhu anoratidza kuti horomori, rimwe remagweta achingono, vapaida moyo saurombe, vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Munyaya yava chingono, dare ratura iro kuti havasi kuvapa bhiyo, vati ivo pane umbo hwavatarisa. Pane umbo hwekuti vachingono vanogona kuita dzimwe mhaka vakapiwa bill vari kunze kwedare, saka dare ratura iro kuti vachingono vachanga vachizongotongerwa vari mukati, vanzivo vanodzoka kudare musi wa18 February.
Vasaurombe vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachipikisa mutongo wavanxuve.
Isu semagweta taakuapprocha High Court kuti tinoapila ruling yapiwa nedare, nekuti kune mitemo yakawanda mukati menyika ino, mama rulings akapiwa anotaura iwo kuti nyaya yekuti pane ipo propensity yekukomita dzimwe mhosva hachisi chikonzero chega chingasakisa kuti munhu anyimwe bail. Saka tichanga taakuapprocha High Court kuti tinoisa nyaya yedu kudare repamusoro.
Mune imwe nyaya yakafanana neiri kupomerwa chingono, mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vatongwe vachibva kumba, asi muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vanga vachipikisa chikumbiro ichi. VaMutsokoti vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaDavidson Ngesi kuti vape umbo mudare, vakaudza dare kuti vane umbo hwakawanda hunoratidza kuti vaSikala vakapara mhosva yekuburitsa manyepo nekukurudzira mhirizhonga kuburikidza nemashoko avanoti vakanyora padandemutande ravo reFacebook maererano nezvemwana uyu. Asi vaSikala kuburikidza negweta ravo vaJeremiah Bhamu vati dandemutande iri harisi ravo, saka nokudaro nyaya yavari kupomerwa iyi ndeyemubikirwa. VaBhamu vatenda kuti mutongi wedare panyaya iyi vangoni nduna vati vachatura mutongo wavo mangwana.
Panyaya yavaSikala tapinda mudare tikapedzisa kukakavara nyaya pamberi pemutongi, saka mushure monge tapedza kuisa zvatanga tichipa kune mutongi ati achange agadzirira mangwana mangwanani nenguva dzepfumbamwe kuti adzikise mutongo wake panyaya yekuti vaSikala vopiwa here mvumo kana kodzero yekuti vatonge vachibva kunze kana kuti vatonge vachibva muchizarira.
Chingono navaSikala vanonzi vakataura manyepo mushure mekunyora pamadande mutande avo nezvemwana anonzi akarohwa neumwe mupurisa akafa, asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa, haana kurohwa uye haana kana kukuvara, zvakazoita kuti vaviri ava vasungwe. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, avo vakasungwawo nenyaya imwe cheteyo, vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana kuzopiwa mutongo panyaya yavakasvitsa kudare kuti chikamu chemutemo chavanonzi vakatyora chiri kunze kwemutemo, sezvo dare repamusorosoro munyika rakarasa chikamu ichi muna 2014. Asi vatongi vedare raMajor Street vaviri vakatotura mutongo panyaya yachingono navaSikala kuti chikamu ichi chiri pamutemo, sezvo chakavandudzwa neamendment 3 yakaitwa muna 2016. Vasungwa vese vari vatatu ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.